Amen. Aleluia. Amen. 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 Ndakutora mukana nekuremekedza vakuru vedu vagore namai gore pasta muunganirwa namai muunganirwa nevanovabatsira vose kutungamira basa ramwari vaiglen pano ndinoda kuremekedza pasta muunganirwa nemhuri sorry pasta chiparaushe nemhuri yavo napasta kwambana nemhuri yavo nemadhikoni edu nemhuri dzavo nemaelders engachitishumira nhasi nemhuri dzavo nemudhikoni we nemudhikonesi wedu nemuzita rajesu amen ngativagamuchirei amen ndinokumbirawo kuverengerwa shoko ramwari kuna Johani chapter 3 pavhesi ya16. Johani chapter 3 pavhesi ya16.
Uko kubva kubhuku ya Johani chapter 3 pavhesi ya16 inoti, nokuti Mwari akada nyika nokudaro kuti akapa mwanakomana wake akaberekwa mumwe woga, kuti ani naani anotenda kwaari arege kufa asi ave noupenyu husingaperi.
Amen. Ndoda kutenda Mwari mangwananano. Pandakanzi ndizomira panapa nhasi pane zvakauya mupfungwa mangu. Ndaida kumuparidza nekuda kwekuimba kwechivi. Ndozvinenge ndichinamatira svondo rese. Kuimba kwechivi. Nona, saka nezuro manheru tango tipedzei kudya sadza. Ndakati vadzimai huyai garai apa ndikuparidzirei. Mari yamangwana saka ndakavaparidzira vakateerera ndivanaparidza zvikanzi mirai ndivandamira zvikanzi zvino makura manji vanzi makura baba dai makataura kuti isai vangu hawana andai makataura kuti isai vangu makura ndakakanisika kuti ndichinje ndochinza manotsiri ndida senda ndakakanisika saka mutaura kwataita manje tichitaura ndopakauya this verse ndobva tainorara but ndakanisina kuu kana pandainamatira nyaya yechivi ndenge tisina pisi ndaka ndisina pisi kana pandakandorara nezuro ndakanga ndisina pisi but ndarara handisa kurara zvakanaka but ndazobatwa nehope ndazobatwa nehope ndobva ndarota manji pandabatwa nehope ndobva ndarota manji ndiri muserugu patenge tichiitira panze zvimu ndachinenge chiita kunge kumbani ona penge paine vanhu vanovari 15 to 20 vanhu vemwaripo saka ndobva ndatanga kuimba dombo ndari mwana dombo ndogorwa ndenge ndichiimba ari kukokohope ariwa na dombo rekukwira kudenga ndariwa na dombo rekukwira kudenga ndariwa na dombo rekukwira kudenga Jesu ndiye dombo ai mari vatibatsira mari vatinzwire ngoni shoko ra mwari kuna varoma chapter 5 verse 8 hanzi rudo rwakaratidzwa kuti tichiri vatadzi Kristu vakatifira
haleluya
amen
yes
haleluya
amen
haleluya
amen
haleluya
amen
wakafanana nani unimeka hama yako wakafanana naniko wakafanana ndiyana ala limi sacrifice manu wake panu ndiyana ali wani mko manu wani wako manu wani wana can you sacrifice you can't hakuna pati ngari wakati pa manu wako manu wako
hallelujah
ayi mari wati pati sila mari wati itira zakana haka mari wati chengeta mari wale ne rudo wakati pa rudo hallelujah hallelujah anzi kuti tuwele upeni usika pere anzi upeni usika pere chi tikawele nga pa chokura mari John chapter 7 verse 3 anzi chi chinonzi upenyu usingaperi anzi kuziva mwari wezvokwadi na Jesu Kristu mwana wake
amen
haleluya ai mari vatibatsira mari vatibatsira taziva mwari mari vatibatsira tave makristu ezvokwadi mari vatibatsira chinonzi Kristu chinoonekwa Kristu chiri practical haleluya Kristu chiri practical kune wani murume anoziya igara ku Glenview is a pastor of church men I know that Glenview papa bayo japa igara mwakomana ipapo mwemkomana ipapo mukomana ye akauya kwangu na kumfundisi vao wakati ndinoda kurarama mararamira amuneita ndinoda mararamira amuneita
haleluya
mukomana akateka kuna mati baba yake ni kwara chipa cha Kristo.
Yes.
Amen. Takadi wana mwari.
Yes.
Mari wana tina takadaro.
Oh yes.
Takadaro.
Yeah.
Pana mfundiso ku church menu. Akarora amai acho ndo ndakazwa chitaura. Vaiti ndai pinda mbawa. Asi nasi ndakazwa mfundisi.
Amen.
Amen. Asi simara oba.
Yeah. Amen.
Ndimwari vakadiwa namwari vakadiwa namwari that same God anokuda iwe nei takadiwa namwari haleluya ngatifambe takarurama pamberi pamwari nokuti mwari vakatida ngatifambe takarurama pamberi pamwari kuti nyika igoziva kuti tiri vamwari Kristu anotidaro pane imwe nguva vachifamba pane vadzidzi vavo zvikanzi dana naye kuti nyika igoziva kuti muri vanhu dai mwari vatibatsira hama dzangu mwari vatiitira zvakanaka mwari vatichengeta mwari vatipa kukunda kuti tivararamire tiparidze shoko ramwari ushoko ndedzoke kuna mwari haleluya tinogona kuikunda chete tinokudzenderuku kana vanhu vaona umwari matiri haleluya 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 shoko ramwari rinoti chii kuna problems chapter 10 verse 12 hanzi ruvengo runomutsa bopoto asi rudo runofukidzira zvose haleluya
amen
ndo zvatinoda izvozvo
haleluya
ndo chitatiri kutsvaga ichocho rudo runofukidzira zvose haleluya
amen
mwari vatibatsire mwari vatiitire zvakanaka mwari vatikundise nemuzita raJesu amen.
Thank you for watching.